Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 Gukadzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida kupihwa mari kunyangwe zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yavafanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapata anopikisa rekupinda kana kudzokera kubato riri kutonga reZANU-PF rapindawo mumatunhu eMDC Alliance neMtwakazi Republic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari kushora zvikuru nhengo dzedare reparamende dzave kuti dziri kuda imwe mari yebasa radzinoita vachiti hadzisati dzapiwa nehurumende. Izvi zviri kuuya panguva pangopera mwedzi miviri nhengo idzi dzakwereteswa mari inosvika zviuru makumi mana ekuAmerica kana kuti US $40,000 zvichinzi ndeye kutenga dzimba. Vanotungamira nhengo dzeparamende idzi panyaya dzemagariro adzo vatemba muliswa vanomirira Norton vakasimudza nyaya iyi mudare reparamende zvondo rapera vakati dare reparamende riri kunonoka kuvapa mari dzavo dzekubatsirikana zvinopa kuti pavanozodzipiwa dzinenge dzisisina uremu sezvo dzinenge dziri mumadhora emunyika. Asi muzvinafundo Masocha vanoti zviri kutaurwa nenhengo dzeparamende idzi hazviratidze kuti dzinonzwisisa kutambura kwevanhu vavanomiririra nevari munyika.
Panogona kunzwisisika kana kusanzwisisika. Panogona kusanzwisisika ndopo kuti ivo maMP acho akaitwa sana vamulisa vane zvingi vobudisa mapikicha vachidya mari. Vazodzoka kunodya mari ikoko zvine zvinenge zvichiita sokuti kudadira vanhu vavanomiririra tichinatsoziva isu kuti ruzhinji rwavanhu vavanomiririra runoshaya. Vazodzoka kunodya mari kwavanenge vachidya ikoko vashaina nokushaina kwavanenge vachiita namapikicha avanenge vachiisa pavanoisa vozodzoka voti tava kuda zvedzimwe mari dzakati. Hazvingahwisisiki izvozvo kana neni handingazvihwisisi zvachose. Chero zvavo vamwari vane zvinhu zvavo zvavanenge vachishandisa asika vanenge vachidawo kurobwa masoro maMP iwayo kuti aiwa. Imi munomirira ruzhinji runoshayiwa mari, runoshayiwa chokudya, runoshayiwa fizi. Zvino kana moenda kwamunoenda uko chitodyai mari dzenyu makanyarara. Kana mozodzoka henyu munomodi mokumbira mari dzenyu dzamunofanira kunge muchibhadharwa dzakaita samafield visits kwavanoendavo pokugara namaallowance avo muparamende. Hazvizovhiringani namapikicha amunenge maposta apo nokuti kukumbira mari yebasa raunenge waita zviri pabumbiro romutemo weZimbabwe kuti hapana unofanira kushandiswa mahara.
Professor Masocha, chii chingatadzisa vanhu kunzwisisa apa?
Hatingazvihwisisi isu kana kuri kunzi zviro ndizviro pano. Vakapuwa mazana namazana amaloni, vapuwa mazana namazana amaloni havo vovonekwa vachiisa mazvipikicha vachidya mari kwavanenge vachidya mari vodzokazve voti hurumende ngaichitipa zvakati. Ko munhuwo zvake usina zvose izvozvo ndingagozozvihwisisa sei? Nyangwe tizvihwisisa ndinoramba kuzvihwisisa ndichiti aiwa ngavasapiwa mari dzemaallowance dzivangoita basa so kungoita basa kunogona kungoita umwe savanhu ane zvinhu zvavo saka ndo panogona kuvhirika kuhwisisa nokusahwisisa kwavanhu ikoko kunyange nesu tinohwisisa tinogona kuzazvihwisisa kana paine mari dzimwe dzavakambopuwa kuzobuda zvinoitika mari
asi profesa kana tichitenda kuti imari yavakashandira chakaipa chii kuti vashandise mari yavo yavatambira iyi nenzira yavanoda zviri pachena
chakanyanya kuipa ndechokuti vanhu vanomiririrwa namamp wayaya vanhu vane zhara ndokuipa kwazvo izvozvo ukandotora chikafu chako ukachidyira pamberi paune zhara haakwanisi kututumadza munhu iye ndo pakaipa ipapo kuti aiwa zivai vanhu vamunomiririra mamp moziva kwokudyira mari dzenyu moziva mapikicha okuisa pamune maisa pamatande mutande apa kwete kuzoisa zvikafu namafaro anoshayikwa navanhu vamunomirira tozotadzohwisa isu kuti saka vanhu havatimiririri ava vanozvimiririra voga ndo pane dambudziko ipapo kuti idyai zvenyu mari dzenyu asi zivai kuti muri pabasa ravanhu vanhu vanoshaya vamwe zvokutoshaya zviya kuti ndodyira mangwana
hurumende inokwanisa kuvakweretesa mari dzakawanda kudaro asi ichitadza kuvapa mari yavo mihoro sekuchema kwavanoita chii chiri kuitika apa
chiri kuitika apa kungava kukonekwa kwebasa muhurumende nevokumari uko vana vamutuli uko vari kukonewa basa rokubhadhara vashandi vavo vakaita samamp a vari kuuraya nyika nokuti kukonewa basa ikoko kuchazoitavo kuti vamwe vakonewe mabasa vachiita hurumende kana isingabhadhari nenguva mamamp kwendobhadharirei saka ndo pandinoona ipapapo kuti zvinoratidza kuti mumwe munhu haasi kuita basa rake raanofanira kuita kuona kuti mamp abhadharwa mari dzavo kana vachinge vakabhadharwa vamutuli vakati vakabhadhara malone kuma 40,000 50,000 ko izvi zvazokona kubhadharwa neizvi haasi mumwe munhu uri kupiwa mari iyo iyi yamaallowance amamp achiisa muhomwe dzake zvatadai kunzwa kuti iyo zake yangoti zizi kuita sokuti pamwe ndo yaakutorefura vari kuita corruption imomo hatichanatsi kuhwisisa mafambiro anoita mari muhurumende kana kunyimbodzi vapiwa mazazana nawa asi nhasi vanotadza kupiwa maallowance avo zvaita sei and papi pacho pazvagozha
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vange vari parunare kuOhio nestudio 7 asi vanomirira Norton mudare reparamende vatemba mbliswa vanoti nhengo dzeparamende dzinopiwa mari shoma inovatadzisa kuita basa ravo zvakanaka vachiti vari kupiwa mari shoma pane inopiwa nhengo dzeparamende vekune dzimwe nyika tatanga nekuvabvunza kuti mutauriri weparamende akatii pamusoro pezvichemo zvemari zvenhengo dzeparamende
spika vakati taisafanira kumirira kuti nguva isvike ipapo bcause ndakati tinoita kunge we are preoccupied nemaallowances yedu yet kunonoka nekuti kana usina kubhadhara allowance kubva September and muna February wapinda zvinoita kunge ndizvo zvaunongoda kungogarira kungomirira yet people vane basa rekumake sure tisabhadharwa we must be paid and we do our work but how do you do your work when these allowances are not paid for an outstanding from September October November December January 5 months
chikonzero chacho ndechevamuliswa sezvichiita zvichifambiswa nenzira iyi
kuda kuti nhengo dzeparliamenti dzionekwe kunge zvavanongodai mari dzavo and tisaite basa redu nemazvo nekuti basa redu ndekuongorora huori nezvakawanda zvinoita hurumende saka kana tiri incapacitated pacho kuti tisina zvakakwana vanofara and then isusu toonekwa vangu sevanhu vanonetsa chero nyaya dzema40,000 loans dzivangati kana isu tapiwa zvinhu zvakati zvakakodzera isusu zvoita noizvo tionai nhengo dzeparliament dzaipiwa loan ye40,000 but ivo havatauri kuti vakaparana maloni yema500,000 ma350,000 kasi ndisu tinoongorora nyaya dzemari dzese idzodzo iye mufudzi wewai hapana chaanowana asi wai dzowana zvakawanda zvinoita here
ko zvinombofamba sei vamuliswa kuti vanowana mari dzakawanda dzokukweretesa nhengo dzeparamende asi vachitadza kuwana mari yekukutambirisai
Ya, ndizo zvacho nekuti musangano unotonga ZANU-PF, saka nengo dzeparamende ZANU-PF dzinonzi nyararai nekuti bumbiro redu rine section A129-1K inoti musangano une simba rekudzinga munhu mumusangano kana asina kufamba nezvinoda musangano, saka vanonyarara. Handizvo here? Uku futi opposition imwe yacho inodyawo nemusangano wezanupf havataure zvoita kunge inini chete ndinoda kuti zvinhu zvifambe kunyaya dzekuti ofisi yemunhu anomirira vanhu MP inge ine zvese kuti basa rifambe zvakanaka, because ndapa anondidzinga ndi munhu angozvimira ndega ndakabvawo kuvanhu. Saka ndinge ndichitoitira izvi iwo mabi angu nekuti nangu upenyu hwangu hauna kushata, ndinorima, ndine mabhizinesi and so forth. Saka ndinopinda muparamendi ndisina zvandinazvo. In fact, paramendi itondito nditoshandisa mari dzakawandisa dzangu dzevana vangu nekuti ibasa randinoda kuti ndione kuve ndichibetserawo vanhu andakatumwa naMwari.
Mataura kuti hamude kuti muonekwe sevanhu vanongoramba vachichemera mari. Munoti kune vamwe vanotofunga izvozvo kuti nhengo dzeparamende dziri kuramba dzichingoda mari kuhurumende asi vanhu vavanomiririra vachitambudzika.
Vanhu ende takakumbira paramende kuti yadini kudza vanhu veZimbabwe chokwadi kuchii chatinowana, chii chinowana maminista, chii chinowana majaji, and then moona kuti isusu ndisu tisina zvatinazvo. Chero madhiraivha hatina, chero maofisis hatina. Ndine ofisi yangu yandinoshandisa nearly 2,000 to 3,000 pamwedzi ndichipa vanhu mabasa kuti vabetsere muconstituency kundibhadhara $150 at the end of the day. Asi mukaona majaji vane mota dzakanaka nemabodyguard nemadhiraivha, maminista vane zvakawanda and so forth. Saka iyo paramendi takati udzai nyika nekuti ipublic information, nyika ngaizive kuti ari kuwana mari yakawanda ndiani. Asi ndisu tinopasa bhajeti yacho futi ndisu tinotendera kuti mari idzodzo dziende kumaminista, dziende kujudiciary and so forth, kasi tichiwana zvishoma. Vakada kutaura zvinotinetsei. Saka nyika ngaizive kuti kana mumiriri wevanhu asina zvakakwana zvichanetsa kuti basa riende mberi huori hauperi, nekuti nge taakuwanikwa tichimhanya maofisi aya tinopa zvinhu zvakawanda kuti tirarame kubva kwavari. Saka nyika yoenda kupi? Saka kuna na England kwamunoona maMP vanopiwa kana over 100,000 pounds per term. Zimbabwe Musadak Mese kwakaita benchmarking, ndichireve benchmarking vakaona na Kenya kunana Zambia kunoona kuti vari kubhatirwa sei nhengo dzeparamendi. Zimbabwe ndiyo the least. KuZambia they are paid at least kuma 3,000 4,000, kuKenya they paid kuma 10,000. Waona vanhu muofisi maresearcha vanenge chitira basa nengo yeparamendi kuti zvatinoita ndezvenyika hazvisi zvedu. Ende tenge tasiya mabasa edu anga tichiita, hatiti tofanira kupfuma nazvo, aiwa. Asi ngatiraramewo upenyu hwakanaka, chero medical aid chai, chero vana vedu chai chai kuchikoro ndisu tinobhadhara, asi uku maministers nevamwe vanobhadharirwa.
Vanomirira Norton mudare reparamende vatemba murwisa vari parunare kuNorton neStudio 7. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa rekupinda kana kudzoka mubato riri kutonga reZANU-PF mukupera kwesvondo rapinda mumatunhu eMDC Alliance nemutwakazi Republic Party. Wange District Coordinating Committee yeZANU-PF yakaita musangano kuchinotimba hall nemugovera uko kwavakatambira vatsigiri vatsva veZANU-PF avo vanonzi vakange vakawanda. Chero hazvo bato reZANU-PF richiti riri kutambira vanhu vakawanda vari kudzoka, vamapato anopikisa vanoti ZANU-PF haichadiwi nevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga aita hurukuro nemukokeri wedare reparamende weZANU-PF vapupurai togarepi.
Blessing, tinomufaro mukurusa wokuona vanhu vakawanda nouwandu hwavo vachiuya kuzvipira kubato rousununguko, bato rinomiririra zvido zvavana veZimbabwe ZANU-PF, vachibva kumapato anopikisa vachiuya kuti todzokera kumusha, kumusha kune chokwadi, kumusha kunorugare, kumusha kunomiririrwa zvido zvavana veZimbabwe. hausi mufaro watinawo kutambira ruzhinji rwevana vezimbabwe rwekuti aiwa hatingarambi tichiteverana nemhepo hatingarambi tichitevererana nemapato anotumwa navavengi vezimbabwe hatingarambi tichitevera mapato emhirizhonga
asiwo imi sebato rezanupf chirongwa ichi chiri kutekeshera nenyika yese here kana kuti mungori muHarare chete zvatakangoona izvo
tinowa mufaro kuti vana vezimbabwe vari kujekerwa baba vamunangagwa vari kufamba nenyika yedu vakatarisa kubudiriro yezimbabwe vari kuona baba vamunangagwa vari mutungamiriri uzere nechokwadi ndokusaka uchiona ruzhinji ruchiti rwauya vana Collins Tsvangirai vamuri kutaura vanhu vakajekerwa vanhu vatinoona vanotova neunjere vakaongorora vakaona kuti zvakanaka kuti vadzokere kundoshanda nebato ramavambo okuzvisunungura kwevana vezimbabwe ZANUPF
ndiri kuda kuti mubate pekuti kumasero kumawadhi uko kumadistrict kumaprovinsi uko kumaruwa kune vanhu uko nhau iyi iri kuitikawo here kana kuti zvaingova zvatakangoona izvozvo zvekuHarare izvo pamapikicha
tino vamakaona vashoma nokuti nzvimbo zhinji dzanga dzinokunaya kwemvura yakawanda kwese kwatinobva kune vazhinji vakadzoka ende tizere nomufaro tikuvatambira namaoko maviri vanga varimo muZANUPF vari kutamba nomufaro huyai mushande pamwe chete nababa vamunangagwa kuvaka Zimbabwe nyika ndeyedu inotongwa nesu venevayo saka ndinowa mufaro nyangwe neni pachangu somunhu kwandinobva kwangu kugutu south ndakaona vazhinji vakatouya nebhazi vachiti tinoinda kunoona mukuru wenyika tazvipira kushanda pamwe chete noruzhinji kuti tivake Zimbabwe
mukokeri wezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatavo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe divi ravo
zanu yaita munhikwi zanu yaita manyoka vatambura vanotora vanhu vavo vezanupf vachivaparedha kuti vabva kuCCC isu tine svinga revanhu vanobva kuzanu every day asi semusangano wevanhu hatina nguva yekusara tichiparedha vanhu
vachibaya muri kuti vanhu vatakaona pamavhidhiyo aitenderera aya nemapikicha nevamwe vaitotaurawo vakabvepi vanhu vese ava
so zvamunovudziwa zvose zvikwae vabva kuCCC vabva kupi aiwa ndezvemugodzi matsuro kungotora vanhu vagara vari kuzanu vongovamisa vovaisa mashoko mumuromo tii tabva kuCCC kwedu kuCCC vanhu vakawanda vari kuuya kubva kuzanu zuva nezuva rakasikwa namwari asi haiwa hatina nguva yekumbovaparedha CCC musangano wevanhu CCC musangano wemacitizens chero vezanu vari kuuya everyday aiwa tinovatambira vanongouya asi hapana vatinomboparedha kuti vabva kuzanu ndosaka muchiona kutiko zvino tatine marali atakaapplya ku63 madistricts muno muzimbabwe vachishanda nemapurisa vakatidzivisa kuita marali kunzvimbo dzinosvika 57 vakangobvuma marali 5 chete
iyo ZANUPF ine simba rudziko rekurambidza marali anoitwa nerimwe bato haasi mapurisa here anoitawo izvozvo izvo
unova mucherechedzo wekuti zanu iri kuvhunduka kuti vachamisa chinova chazezesa mutunhu nemago vaenda nenyika asi zvisinei nyango vakatirambidza marali asi hazvimisi shanduko shanduko iri kungouya shanduko ichauya nehurumende itsva tava nehurumende itsva inounza budiriro muzimbabwe tova nehurumende itsva inounza mufaro muzimbabwe regai ndipedze ndichiti vano vezimbabwe vese kumatima nenyika kana une mwana asati aregesa kuvhota ngaanorejesta tirove zanu zvine mutsindo bondoguna hazvikoni
avo vange vari vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday nengo dzeZisco Steel Pension Fund dzinoita makumi maviri dzanyorera tsamba kuparamende kuti ibatsire mukuti vapiwe mari yavo inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica yepenjeni yavo yavanoti yakasara pakubhadharwa pavakasiya basa. MuNewZimbabwe.com mutauriri wehurumende vanick mangwana vanoti bato rinopikisa recitizens coalition for change riri kurambidzwa kuita misangano pamusoro pevatsigiri varo vavanoti vanoita zvemhirizhonga. Mwedzi uno TCC yakarambidzwa kuita misangano kana kose, uye gore rapera 2022 TCC yakarambidzwa kuita misangano makumi matatu nemumwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi. Vamunangagwa munatsveruka muri kutonga nyika neutsotsi. Icho chokwadi kutonga nyika neutsotsi because vanhu havachadi. Muri kumanikidza vanhu. Dai muri umweka maenda kunozorora kumusha chitsetsa mupini. Vazukuru vachionai muchimbofara nevazukuru nguva diki yakusarirai. Izvi hazvichaiti izvi. Chiendai munozorora mudye mari yama 42 years dzakareba muchikusvikana nhasi mutsveruka imi babai. Musi wekufa kwenyu ndaona nyika. Asi ndiri kuona kuti sekuti mbavha nemakororo ndovachachema because chairman unenge aenda. Muri kukokorodza nyika yeZimbabwe, vana vaifanira kunge vachienda kuchikoro. Vanhu vakuru vaifanira kunge vachienda kuchikoro vasina chavanoziya. Kuenda navo kuma sanction removal campaign. Kubvunzwa mubvunzo wekutoti sanction yacho chii haasi kutoziya. Taurirai vanhu kuti masanctions anopihwa nyika yeZimbabwe akapihwa maindividuals egovernment yeZimbabwe because mune utsotsi. Muri kutyora kodzero dzevanhu, nanhasi dziri kutyoreka dzakawandisa. Ada kuti ataure chokwadi nezviri kuitika. Hamudi kumuona munhu iyeye unofanga neutsotsi. Like izvozvi zvinoda kuenda kucongress. Muri kurambidzirei vatori venhau kunga varipo. Inyaya yekuziva kuti vanoziva chokwadi. Vachataura zvechokwadi chaizvo zvekuti nyika dzisichanzwa. Manzano PF muna guta kuroya.
Politics dzepaZimbabwe dzokusamusoro. Unogona kuita BP renyika kubahwa BP renyika. Seni ndicharobatwa BP renyika. Zvinondigwadza kana ndichiona vakuru vemapoliticians vari kuzanu PF. Vachipa vanongotungana dzikatungana dzemudanga. Uya vatungwa akabuda atomira panza kuti unoti handichali. Ndabudiswa mudanga ototanga kuti pasine zanu PF. Asi rimwe zibora ngoma riri kuruzevha riri kufa nezhara nezanu PF rei. Rongoramba richingoti nayo zanu PF. Ivo vakuru vangoti daidai so vakaona kuti atotungwa pana hachagoni kudla pana. Uri tsvaka panorwisa kutoenda pamwe. Vana Jonathan Movosa shasha dzokuriga vaishandisawo nezanu PF namugabiro. Asi kuno pavakangotiza sva kuKenya zvakatanga kuti pasina zanu PF. Vanakasukuri vose vakatanga kuti pasina vanga vatungwa pailisa pamugodhi wegogoridhi. Vakatanga kuti pasinayo. Iwewe munhu unovhota uri kumureserva ukadzungara mudzungariro upi unongoti uri muzhara murombo wekutambura unongoti uri wezanu PF. Basa ndiro kupara ngozi uchingoti uri wezanu PF. Onai zvinoita vakuru venyu vari mberi ndopolitics dzemunofunga kuita izvidzidzi. Tsvakai panorisa. Gutsa ruzhinji ndo munhu otoda anotitungamirira mberi. Kwete kuti munhu uri kuti uraya nenzara munongoti tiri wezanu PF. Tiri wezanu PF. Onai zvavari kuitawo vakuru venyu vari kufrandi venyu mberi ikoko. Singamboendi kure kure. Kuna vamugabe chacha vangoti vachitungwa vachibviswa pa. Vakati pasina zanu PF. Vatoona kuti hamupa chinawo penyu. Asi iwewe unongoramba wakaita sechinhare chinongoramba chakaruma zidovo rakaoma kare kare. Chii kune vakomana vakomana vakomana.
Imi pastudio 7, pastudio 7 apo. Mugwadi kauyu kamugwadi wamuri kuramba muchipa mukana kauyu. Achatiodza moyo yestudio 7 yenyu iyoyo. Munomupirei mukana wekuti ataure zvinotirwadza kudaro. Zvese zvaari kutaura izvo imi nemiwo hamuzvizivi ndezvekunyepa zvaari kutaura. Chatoudzwa namugwadi chii chacho chaanonyatsotaura. Munhu asina kurwa hondo anotaura zvina nebasa rese. Akarwa hondo kupi mugwadi? Mwana akazvarwa nezuro unozi. Muswera achitaura iye kana achidya achiguta kuzanu PF ikoko ngaadya agute iye. Kwete kutaura zvina basa. Misangano mingani yakarambidzwa isu kumaruzevha tikutoinzwa kuchikomba. Mapurisa epamasasa haana kuramba. Mutaura zvina nebasa rese kuti hatisi kurambidzwa musangano weTCC kuita sei.
Vamunangagwa vari kuti azi izvoni tinogona kuita sarudzo dzakachena pasina vekunze vanopindira. Ko vanombotyei kuti vekunze vauye kuzoonawo sarudzo dzetinenge tichiita munyika mwedu. Ngavauye kavazovawo zvapupu mune ramangwana kuti vanyatsoona kuti muZimbabwe tinoita sarudzo dzakachena here kana kuti tinoita sarudzo dzisina kuchena. Ngavauye vanhu vekunze vazozvionerawo.
Uyo anonzi Tafadzwa Mugwadi, Tafadzwa Mugwadi, Tafadzwa Mugwadi, mataura akatanga ane zvinhu mukamwa, pese pamunomufonera anga tinongodai, 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 iwe Tafadzwa Mugwadi iwewe, wamwe vakoza NPF wei wakabuda masondo avura itora kuti isu hatisumi mapurisa kuita musangano iwe nhasi utaura kuti tinosuma unyara here uri munhu akaita sei tavadza ungwadi zvaakuguma mani tavadza ungwadi iwe wapa dhuzi mataura yako yachasada kudzingwa kuzani koko uya munyika totanga kuita chiseko kuita mumadhindi ranga rachibanga uripi izvozvi ndokwauri kuenda tafadza ngwadi unotaura ngeune chinhu mukamwa everyday uchinyepa munobva maita nge imimi ndimakatanga nezanupief anotafadza mugwadi makauya nezuro uno kuzanupief taitoweko madhezi acho ataiveko isusu musati mambouya imi chichaunotiudza zvezanupief tafadza ngwadi
Studio 7 makadi Studio 7 toda kutanga tabvunza vamugwadi kuti ngavatafadzwa mugwadi kuti ngavatudze kuti musangano wezano pawakarambidziwa kukambena pawakarambidziwa kuungana navanhu ndepapi mwedzi upi idheti ripi igore ripi nemadzake tafadzwa mugwadi ndiye ari kufosa mapurisa kuti arambidze CC kuti ungane navanhu une nhema nhema hatidzidi ndivo vari kurambidza CC vezano kuti CC isasangana navanhu ngatiudze deti rakarambidzwa zano PF kuti isasangana navanhu ndepapi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumusangano uri kuitwa pamusoro perusarura uri kuitwa munairobi Kenya vana muzvina bhizimisi vechidzimai vemuafrica vanokurudzira kuti kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana kupedzwe pamiganhu yenyika dzemuafrica muzvina bhizimisi vechidzimai vana muzvina bhizimisi vechidzimai ava vanoti vanoshungurudzwa pavanenge vachiyambuka mabhodha enyika muafrica musangano uyu uri kuitwa netarisiro yekuti nyaya iyi ichakurukurwa pamusangano weafrican union uchatanga muaddis ababa nemusi wemugovera sangano renigeria renational peace committee rinoti mhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kukwira zvakanyanya apo sarudzo dzava kuswedera musi wa25 mwedzi uno muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mashoko atiri kutambira anoti munhu mumwe chete apfurwa akafa pamichigan state university muguta reeast lansing mudunhu remichigan muno muamerica mapurisa akazara pachikoro ichi achiyambira vadzidzi kuti varambe vakavanda panzvimbo dzavari kusvika vaudzwa zvekuita sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida mari kunyange zvinhu zvakaomera vakawanda munyika asi mumiriri wenorton muparamende vatemba mliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yadzinofanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapato anopikisa rekupinda kana kudzokera kuva nhengo dzebato riri kutonga rezanupf rapindawo mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau vadiwa vateereri mova nevalentine's day rinofadza ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele